Nyaya yekudzokera kubasa kwavamalava inyaya inoratidza kuti constitutional crisis yedu yemuno muZimbabwe yazodzika kusvika pakadzama, nekuda kwekuti kana munhu anenge ari mukuru wematare ava kuwanikwa achizviisa panguva yokuti ava kunzi iye ari kuzvidza dare, zvinobvisa chiremerera. Chechipiri chazvinoratidza inyaya yekuti iyo tarasikirwa zvikuru netsika iya yatinoti muchirungu ethical leadership. Ndoo mashoko akataurwa namai Beatrice Mutetwa pakalonchewa Constitutional Law Center.
Vakati kudii chaizvo?
Vakati iwo kuvatungamiriri vane hunhu, vane chiremerera, vane nyadzi vari piko? Saka kana tichiona kushayikwa kweleadership yakadaro mumatare edzimhosva, zvinoreva kuti crisis yedu yemuno munyika munomu yazosvika pakadzama, nekuda kwekuti kana vatungamiri vematare edzimhosva vaakuita kunga vatungamiri vezvematongerwo enyika, ko isu vanotsvaga kuti kodzero dzedu dzidzivirirwe, kuti constitution, bumbiro redu remutemo, ridzivirirwe, zvinotomhanyira kunaaniko?
Asika vamwe vari kuti vanokwanisa kuenda kubasa vasingaite mabasa nekuita nezvekutonga mhosva, asi mamwe mabasa emuhofisi akafanana nekuita misangano nezvimwe.
Pane makakatanwa, nekuti kutaura kudai pana acting chief justice akapiwa basa iroro zviri pamutemo. Asi pamusoro pemakakatanwa ari kuenda kudare, pane nyaya yeethical leadership yandataura iyi, yekubvunza iyo kuti sevatungamiriri maitiro atingaita kana aine potential yekuita scandalize the court, kana uri iwe anga ari pamusoro pematare, pane maitirwo anotarisirwa kunzi aya aite. Ndonyaya iya yatinogara tichitaura yekuti it's not just an issue of pursuing legality, inyaya yekuumba culture yekuremekedza mutemo, bumbiro pamwe chete nematare.